Ndabona nyadze kuwedzerwa kwemutero wokushandisa mari yako nekadhi yaakuitwa kuzimbabwe mazuva ano maelectronic transactions yekuti waakunotenga nekadhi waakubhadhara mafees namatransfer kuti yachinjwa kubva pa5 cents yanga achichajiwa patransaction yoga yoga kana kuti pakutenga kana kutransfera kwaunenge waita ichiinda pa2%. Izvo zvinoreva izvo kuti kana ukaenda kunotenga zvinhu zve$100 nekadhi kana kuti watumira $100 nekadhi wava kuchajiwa $2 pa100 yoga yoga iyoyo, kana ukaitawo $1,000 wava kuchajiwa $20 ndopamusoro peyanga iripo nechekare 5 cents. Ende hatifaniri kukanganwa futika kuti pamusoro pe2% iyoyo kune tax yekuti yesales tax.
Saka Profesa Masocha, munozviona sei?
Maonero angu ndoona sokuti mari iyi inenge iri kuwandira vagari vemuzimbabwe pakuita sokuti vachasara vasina kana sendi kana kuti vongoita sokuti hafu zvinenge zvicharemera upenyu, vanhu vacharemerwa noupenyu chaizvo.
Munoona sokuti hurumende haisi kuona here kuti mari yavataura iyi yakawandisa?
Hurumende iri kuzviona izvozvo, asi maonero angu ndoekuti ndoona sokuti hurumende iri kusha kuita zvayanogara ichitaura kuti dambudziko harisi rokukorekita mari kuvanhu, asi kuti dambudziko ravagara kutaura kana ivo minista ndorokuti hurumende iri kunyanya kushandisa mari yakawanda, yatinoti government expenditure iya, kuti kudai ndiye inotora mari yakawanda inosvika kana kuma90% yemari inokorekitwa nehurumende. Saka pamusoro pokuti vagadziridze kushandiswa kunoitwa mari nehurumende ikokoko, vari kusiya ikoko kuti hurumende iri kupfumbudza mari uko hakubatiki uko, asi ngatitore mari yakawanda kumacollection angava ezimura angava ichi, vachitadza kuziva kuti aiwa mari kunzinzi mari inokushandira zvinoenderana nokuti unoishandisa sei, hazviinderani nokuti mari pachirungu atoti money is how you use it. Tinogona kukorekta iwo mabhiriyoni avati achabva ku2% yavaita iyi, asi kana mashandisiro edu isati tinoita mari senyika sehurumende asina kuchinja hazvina kwazvinotichitsa.
Profesa Masocha, muna 2018 vanhu vemuzimbabwe vakashandisa makadhi avo 1.7 billion times. Kana makatarisa pane zvataurwa izvi munoona sei?
Mavonero andinoita ndokuti hurumende yakawanda mari yakawanda nama5 cents ayaichaja pa1.7 billion iyoyo. Ike zvino zvavazowedzera kubva pa5 cents patransaction yoga yoga inenge ichiita kuenda pa2 cents pa2% patransaction, zvinoreva kuti yamari yakawanda. Kana tomboti isu kusvika panopera gore matransaction acho anenge aitwa 1.7 billion iwayo, tikazomataimiza ne2% yamari yawandisa kudarika pane yavakakorekita vachakorekita ma5 cents oga oga.
Izvi hazvichakonzeri kuti vaya vanotengesa mari muchivande vaite basa rakawanda?
Vanobva vachiita basa rakawanda chaizvo, nokuti zvichatongoitika zvekuti kana iro bhondi racho richange raakutotengeswa navanhu, nokuti vanhu vanoziva kuti ini kana ndine cash handizondochajiwi 2% iyo, ini kana ndine cash handizondochajiwi mari yana zvinswichi yezviya zvokukwenya zviya handizochajii. Saka munhu unenge aine cash hamene kuti unenge aiwanawo sei, nokuti kesi yacho haisi kuwanikwa yebhondi iyoyo kana yeUS, unokwanisa kutotengesa mari iyoyo kuvanhu vanenge vachiida vachitiza kuchajiwa ma2% iwayo. Saka ndo zvichatoitika izvi kuti vanhu vane mari vachatoona paita mukanapa, vane cash vachatoona paita mukanapa wokutengeserana mari, nokuti cash ichangodiwa, vanhu vachangoda cash kuti unokwanisa kunotenga kana kumusha zvavanotenga zvemurivo zviya ichangodiwa. Saka zvichaita kuti cash yacho itodhuriswa zvekuvanhu vanenge vachiida kesi iyoyo.
Munofungei nezvinoitwa nehurumende izvi?
Dambudziko riripo ringangova hombe nderokushandiswa kunoita mari nehurumende, inonzi government expenditure iyayi. Zvino kana ndiona minista kuti kwawedzerwa zvakati kwadai nemonetary policy yaanaunzwa iyo, ndiona sokuti ko government expenditure iyoyo zvariro dambudziko rimwe raraiti ndiro guru iroro, tokudenda mari dzose dzatino zhinji mari dzinokorektwa kuhurumende dzinoenda kumashandisirwa anoitwa mari nehurumende, hadzioni zvichigadziriswa izvozvo nehurumende. Hurumende inenge iri kungosimbirira pakudii, pakukorekita mari kuvanhu, pakutora mari kuvanhu wekumataxi, asi isingasimbiriri pakugadzirisa dambudziko rokushandisa mari kwazo nehurumende iri kukata makosti ekuhurumende ikoko nokuti ivo minista vakazvionawo vakati gavhumendi iri kushandisa mari yakawandisa.